Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano waitwa nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe GMAZ nevatapi venhau muBulawayo vamutasvi vati kuvepo kwevanhu vakawanda vanoita zvemabhizimisi vakazvimirira vega vakawanda vacho vachiita izvo zvisiri pamutemo kana kuti informal sector muchirungu kuri kuita kuti vemabhizimisi ezvitoro zvikuru vatatarike. Vati hurumende inofanirwa kugadzirisa mamiriro eupfumi nekukasika vachiti kana izvi zvikasaitika vamwe vezvitoro zvikuru ava vachatadza kuramba vachishanda.
Dambudziko rekuti ikonomi irambe ichienda mberi iri informal ngatiriongororei tione kuti torigadzirisa sei, nokuti ukazvitarisa mari yedu inogona kutadza kushanda kupararira nyika yese nekuchikonzero chekuti chete nyika ine ikonomi ine more than 75% informal business. Mitero yekuzimura inenge chidzikira vanonge vachingotera ndivo vashoma ende vari kuitawo vachidzikira. Zvisizvo zvato zvatinoda isusu kuti tingoita pone up na up. Tinoda kuti isusu mukatarisa kubudirira kwedzimwe nzvimbo kwenyika kunoonekwa nekuvakwa kunenge kuchiitwa mashopping malls nekuuya kunenge kuchiitawo mamwe mabhizimusi anenge vachiita zvitoro mahombe. Ndivo zvatiri kutotarisira izvozvo pane kuti mabhizimusi acheme cheme kuti hazvina pundutso kuti unge uchioparata uri formal.
Vamutashi varamba nyaya yekuti vezvitoro zvikuru ndivo vari kukonzera kushayikwa kwehupfu vachinzi vanohutengesa pamukoto vachiti kushayikwa kwehupfu kuripo kuri kukonzerwa nekuti hupfu hwacho hausi kuwanikwa kune vanogaya.
Chinodiwa chete kuti hupfu huwanikwe nekuti tinoda kuzotsvaka na uroyi kupumana uroyi nekuda kwekuti hapana hupfu hwacho. Ngatingoitai kuti hupfu hunge huripo iwe neni basa redu tiwane hupfu huripo kuti huchange huchitengeswa zvakadii izvozvo zvinozvigadzirisa zvega. Kana isusu tati isusu mamarket forces demand and supply ndo zvichange zvichitara mitengo yezviro ngatingoindai naizvozvo tichiona kuti hupfu hwacho hwawanikwa here. Chiripo ndechekuti hupfu huwanikwe muzvitoro ende huwanikwe nemutengo wakanaka.
Vamutashi vati nekuda kwekuti mafuta emotokari ari kugara achikwira nguva dzose izvi zvinoreva kuti mutengo wehupfu unofanirwa kugara uchiwedzerwawo zvakaringana. Mukuru weGMAZ vatafadzwa musarara vati sangano ravo rakapiwa mvumo nehurumende pakupera kwambudzi kuti richange chibage kubva kunze kwenyika vakati izvo zvichabatsira kuderedza kushomeka kwehupfu mukati memasvondo mashoma ari kutevera.
Ndine mufaro mukuru kuti titaure kuti tine chibage chekutanga kupinda svondo runouya zvichienda mberi. Taita urongwa wekuti chikutanga chinobva kusouth africa kwapera mwedzi mitatu tinenge taane chimwe chichabva kunyika dzakaita sebrazil neVenezuela South America chinenge chichiuya Beira chopinda nemamutare chichiuya kuno chimwe chichasvika Maputo topinda Chikwalakwala chichipinda muBurwayo.
Vamusarara vabvuma kuti vamwe vanogaya hupfu nevamwewo vanotengesa vari kukonzera kushayikwa kwehupfu nekuti vanohutengesa pamukoto asi vati kuti dambudziko iri ripere munyika munofanirwa kuve nehupfu hwakawanda.
Dambudziko reside marketing rinowanika kune vedu mamillers kuma retailers zvakare futi nevamwe vatengi vanongoya vatita basa rokuuya vachimirira mutsara. Saka idambudziko riripo asi tinodaira kuti dambudziko kuti riperere todaita urongo kuti tiwanze hupfu zvese izvozvo zvinopera.
Munyori mukuru wesangano reBulawayo United Residents Association amai Louisa Mangisi avo vange varipowo pamusangano uyu vati vanotarisira kuti danho riri kutorwa nesangano reGMAZ richabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwehupfu.
Corruption iri kuitwa izvino nekuti tiri kuona kuti chibage chiri kuhupfu huri kuuya asi kuti vanhu vese vakwana vari kutadza kuchiwana nekuda kwekuti chimwe chacho chinobva chavigwa. Kana chavigwa paya chozobuda chaakutengeswa neblack market. But zvatawana mukati umu ndezvekuti chibage chichawanda kuita kuti corruption iripo isazowanika futi kuti chibage chizare vanhu vese vakwane kudya pasina kuzotengesa neprize isina kunaka.
Apo vamutashi vanga vachitaura nevatori venhau vanhu vakawanda vange vakamira pamitsetse yekutenga hupfu pazvitoro zvakasiyana-siyana muBulawayo. Mumwe wevanhu ava vaCornelius Moyo vati vave nemazuva akawanda vachitsvaga hupfu muzvitoro zvikuru vachihushaya vachitiwo hunotengeswa pamukoto hunovadhurira sezvo vanohutengesa vachida mari chaiyo chaiyo kwete yemunhare mbozha kana mumakadhi ekubhanga. Mutengo wehupfu wakambokwira zvikuru mushure mekunge hurumende yabvisa mari yainoisa pamutengo wehupfu kuitira kuti husanyanya kudhura asi yakazodzorerazve mari iyi pakutanga kwambudzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura munyika, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwechikafu kunyanya chibage icho chinogadzirisa hupfu chinove chikafu chinonyanya kudyiwa neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.